manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, ndira 31, 2025. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vaita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyure CBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yaburiswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasikirwa neupenyu vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno kwoita vamwe varairidzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kuna naRussia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotitiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu muno.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi-chimbi miviri. Umwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Zvingangobatsira hazvo kana totarisa kumusoro uko zvatingati political management. Asi izvi sekuti ndozvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi-chimbi wekuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoyi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti ave kumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians asi havasivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudzwe ne zvipanga mazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi yeavo vakawanikwa vachidonera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhas endege idzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhas anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura naMavelas Muhlanganya uyewe Studio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chiminya vakasungwa Mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa 16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare reHigh Court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Takaenda kucourt nemusi wechitatu petiyanga isati yafaila mapepa ayo ekuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure rati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima acting munhu mutapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka mushure mekunge waona kuti pane pakakanganiswa vabva ibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese passport yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varamba vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a 6 am kusvika 6 pm kuHarare Central Police CID nekuresidential. Uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe ipere.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuhaikoti vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya, yangove nyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa 5 February tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirirwa nevachuchesi apa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatungamiri venyika dzemusadiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvazuva kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadic Organ on Politics, Defense and Security Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndri Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko vekuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune maorganizations, kune hurumende nemarebel groups nemamaorganizations akasiyana-siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko kueastern DRC kuKivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati marebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda neSADC, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzeSADC kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichiita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo ekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC vangawedzere mamwe mauto here, zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamauto iwana Zimbabwe havana kutumira mauto?
Nanga akwane SADC vakaisa mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inozadza mauto machi kupi kuEastern DRC. Zimwe nyika vana Uganda zopindirira, vana Burundi they've been there before, nezimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi ndakateerera nezuro foreign minister wekuanda achiinterviewa neSABC kusouth Africa, neminister wekusouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu one kuti hondo mauto akawanda, zvombo zvakawanda, hapana zvazvinobatsira, hazvigadziri chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutoro wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewsHawk, Dumisani Muleya, ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Govanai nevamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvino muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa munambudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika zana muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko ehutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanove nhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbi-chimbi mutsva uyu, chipanga mazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizove nesimba rinosunga America. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva hwenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerima gitari rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu reMasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wachitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvonzira yake iyi iine minzwa nemafeso. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Ari kuimba ndiro Nice Boy, ari kubarwa naro ndinobva kuMasvingo kuZaka kuJerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga riini?
Yezvi ndakatanga mugore ra2019 pandanga ndirikugara kuGweru. Ndopandakatangira music, ndakatanga naproducer inzi Magic Complex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhu chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba, kati mukufambawo mumachecho ndirazvisevozva chinhupi koya kuiri mukuimba music azoso zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizoitika zvazvacho.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe, imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu?
Vakoraga zvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire, because vanenge vasati vazonzwisa especially palevhel kuti iri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongo kuti kupedza nguva zvosiwa chirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuitwa into music, unobva wangoramba uchiita tariro machiro uchingoti nerwere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva ndijana pati so far pane level teacher so level upcoming artist. Vanhu vandichitambire vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maradio ndechidesivhin zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani mukomana Nice Boy.
Sofa nziyo dzandabudisa zvinosa 34 ndichisanganisira maalbhamu nemasingo zvese.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastri vangavagara varimo ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Topi Vai, ndobva ndaita namukoma Tigoin, ndobva ndaita navaizi mukoma Script Mula ene kunze kwenyika ndakaita naslize hubo wana. Na DJ Yasuo South Africa ndoka ndaita nani exchange deal kwanza.
Vatereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi ya tina kuti nezviro chaiko takatobva tabudisa imwe song yodiwa takabudisa iripo payoutube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day yatirikubudisa musi wa10 February ino iyo awen.
Vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +26 3 7 7 6 7 8 6 3 7 4. Kana kutibata pamasocial media pages edu Nice Boy Ngoma Round pane namba dzangu dzitoripo. Ezvemamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Nice Boy Official zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka kamungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Zvinyoroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba tarirai nguva wozviroto dzadzisai nyave
irimo mutungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzekufunga rugare asi denga roti handiwo mwaka asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka ziroto ziroto mariwe mariwe ziroto tarira yave papa ziroto ziroto papa mariwe ziroto sawira mukomba kuyomaka paukwanene ikokena chasvikandapa ndingonzvishinga ini ndiri mujangwa mweya wangu hauna rugare papa tenzi ndanzwa ndekurota rugare kuhope saka zvino ndiyo yava kunge chitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai muhuru kuro yataita naye ari parunare kuchitungwiza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Vanga chichemo chavame nacho nedambukire kuti vakuti minda yavo yakapigwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer location. Company known to London Investments, where they could set up the cement manufacturing plant. That was the young from a Congo of the company, actually, and the environmental impact certificate. So, certificate is all in a condition that the Akandaka is in a condition and the other squad, they could see. You are investing in the company, village, Kumagun, the Rasatua, Sanda, Kushanda, but I see you are Garakatan and Rachiki or number of your compensation canal, your offer, your location. It is not what that's a Kurima Chibagi.
Murugu batira sei vagari?
Ichite mabeta, kaka batira nekuita appeal kuna minister environment in terms of environmental management kichi kumbira uti certificate kanzi kwa isansa mkeno environmental management shitara uti certificate arnaku paraka ishu ya rishpi wa lape mon ema ya kange sima kuita ni ongoro ya kakosha ni sanga nisira my contact with him Mwagari kuchasara ni kakapira. And then on top of that, saka nyora shikari kini ema. Chia pana angura shikari kuchi ila mwakanda wa siriku kumpla ene makwadisho nji ya ee shikira. Ene sana nisa kukupawa gari kuchasara ni kakapira compensation ee jeri. Ne kusapo luta.
Iyo ema irikuti kudi?
Ema ya kada kia wala tulacha inji tiki. Kwa hivyo kama na kudare chiti wambu nisikawe labi mwambu kuhika mabasa angu achika kushikira ene ya kutisa kuita wa investigation. Yeshe kakaenda shukare kubari kichikumbira na rikiri rite kuonkeo minita kutuwa pasti kuzwa api ya chacha ito.
Ndiya nani varizwe kambani?
Kuzwa kwa tu kuita ni wakari ikoko ya mama client kutuwe kutuwa no mbeta wa shona wa ninge kuchayena.
Gweta wa Kelvin Kabaya, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, wachitaura na Blessings Zulu Studio 7, variparunare muharare. Iyo suno ya venguwe nyo materiri kushitaura moga, shamuno funga.
Hey, makadiko pa Studio 7, makadiko. Ha? Juna dishungu za kusungari tindi kenzu wangu. Panguwaya muno interviewa. Manu wakaita sewa nengivari wa meriri ya zano PF wa mne machibunza mbunzo. Ni wano so pindura wa mne machibunza wacho. I think you are taking the wrong people. Muruku tulaba anu asiyo ya kubunza chimiro chinike chitabunika. Of course wana kwa chansa ma qualifications au ya basa. But iso wana so pindura wa muruku tulaba zinza futu kute. Of course wana ziwa chimiro chena amo ya minyika but they don't know deeply exactly. Mararamiraru kitavano. Because the zvano zvopindura hazvitomboenderani nezvatinoita chichema nazvo. Especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apresident vari kutonga vavezano PF vakuti. Because chinhu chikuru chofanga kutaurwa paipa ndechekuti nyaya yekubirwa kunoitwa election isaita sekunge yakangotodisrova ikatopera zvina basa.
Pa Studio 7 makasi paremesi. Tinodada nemi, tinofara nemi chaiko, munotipa utap-tap, mwemanzi nemashoko. Ndodongo yambiro wawarumava, kuwe zangpia, leadership iripoi, aisina kana direction, direction apachina baba. Warumava ka, watu gadzirza kutisa, muka atumenyika wa shingi wacho, wataza. Endo, musafungota wasikutu wataza, wataza.
Studio 7 makadi baba chinokure baba wewani inilangu kubvunza kuti Zanu PF kana ichitaura kuti vakomana vezanu vese vari kutaura vanenge vachifungwa slogan imwe chete kuti nyika yese iri kuti baba dzokai baba atungamirai baba itai nyika yacho iri kuda munangagwe ndichizoti inyika ipi iri kuda munangagwe yacho ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi
makambofamba here kuma province yese mu road muchibvunza vanhu muchizovati vanhu vanoti kudii ai muchitaura iline muchifurira nezvokunye pamuzanu pf nyika ipi imi makomana kutaura ichokwadi vamuchitaura pamhepo imimi kana kutaura nyika imimi nyika ipi vanhu havasa vakasodhamba zanu pf kudhara ende vanhu havadi zanu pf dhara moti vanhu vashomashoma vakama mune mawirana navo vashomashoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 musakangana wachirongwa chelive talk apo tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya dzezveupfumi apo zvitoro zvikuru zviri kuvhara anokuonekai ndini jonga kandemiri ndokusiyai mwena ntungamiri nkomo.